Varairidzivari kuenda pafase 2 yekuramwa mabasa kutanga musi wechipiri kusvika musi wechishanu vachiona kuti kuramwa mabasa kwavakaita pamusi wa3 kusvika musi wa5 June hakuna kuteererwa nemushandirwi wedu haana zvaakaita kugadzirisa nyaya yemuhoro wedu vakangoita kuwedzera kuvictimisa vashandi kuwedzera kuvagadzira kutocha kuda kuwedzivanyima masalaries avo asararidzi vari kuti nhamo yatinayo yatakambonge tayataura isiripo vamutokupiri musi wa18 varairidzi vose vemubatiro achii nevamwe vose vari progressive vachange vachizoribva kuenda kumabasa kusvika musi wa21 tiendera mberi ine danho rekuratidzira tihore mari inotenga kuti hurumende ngaitipe mari yedu yatinotandira ari $6 kana kuti market equivalent urongwa uhwu huchange huchienderera kusezo equivalenta musi wefriday tichiona kuti danho ratatora tatasvika papi asi varairidzi vari kuti musekushano kusvika ngatichingoite investment nenyaya yekuti hurumende hai kuti teerera asi pari zvino takanangana nekusvika musekushano tichaona kuti zvinenge zvakwamba sei asi tokufara tichiona kuti varairidzi vose varedi kuti varwise kuti vakwanise kupuwawo mari inotenga mari inokwanisa kuti vachengete mhuri dzavo.
Mamwe masangano evarairidzi anenge achikujoinawo here mukuratidzira uku mukumbonyira mabasa uku?
Tinofara kuti vanhu vese vapita vachiona chiedza vanhu vese nevamwe vasimbofunga kuti nhaurirano zvinobva zvichazvara vakuona kuti aiwa vakatomirira njaya vakatomirira chitima vabvasitoburezvipo saka hachisikubhobhera chauya vakuuya vavatititirwise pamwe chete vese vamwe vari kupromisa kuti vachajoina mamwe maunion hatikwanisi kuti vamane mazita nekuti vari kunaomuka vatengesa tokuvatarisira vese kuti vange vajoine tishande pamwe chete tikwanise kutaura nezvirimwe chete kuti tinzise aimbulaya wedu kuti akwanise kutipawo mari inotenga saka tikufara asi vamwevavanezi vanomirira vashandi havasimirira zvido zvevashandi vanhu vanode kumwa nehurumende kuti vadistabilize kubatanidzwavo vashandi vadistabilize organized labour saka ivavo hatina hanya navo zvakanyanya tinongovatarisa vachiita zvavari kuita vachitowedzera kuda kurambidza vanhu kustrike asi tikuti vanhu vese vari progressive vaakuziva kuti izvo zvichasvika panguva yakaoma tasvika parumana nzombe sevashandi hapachisa chimwe chakuita kunze kwekuti ramwa mabasa kuti tiratidze kunyunyuta kwedu zvatofarirawo kuti vamwe vavakutisa vachiona chaiko
kubva zvamambo ramwa mabasa masvondo maviri matatu apfuura pakamboita hurukuro here nehurumende pane zvamakambonzwa here kubva kuhurumende maererano nezvichemo zvenyu?
Hurumende yakadedzera MDMC yakadedza shangari dzavo dzekuvape chitanso kuti vataurirane vachinavo svikugadzike panyaya dzedu asi kutodedza kwavakaita musangano vakuri kuona chitipo chekuramwa mubasa kwatataita asi munyaya yekuti vakafunga kuti sekubrutaliza kwavakavaita vanhu vachisunga vanhu vachirova vanhu vachishizira kuti hatichazokubhadhare vanhu mari vakafunga kuti pamwe zvagumira ipapo vakangogumi nhaurirano dzavo hapana chadzakazvara asi izvezvi vashandi vari kuti aiwa zvatagumira ipapo tiendeera mberi tinotarisira kuona tikaramba takadzanya zvakanyanyisa takabatana titaura nezvirimwe chete tawana hurumende yedu ichidi ichinyanyanyisa mwoyo tatinongofarira pachitiro chatakaita kumashure takawedzera kutibatanidza sevashandi takawedzera kumodzeta vamwe vanga vaine kutya takaita kuti mweya wekutya upfane nevanhu vanhu vavo vaone kuti no hapachisina chatirinyanya kutya nekuti teve tikaratidzira tikushungurudzwa tikasaratidzira takaa tikushungurudzwa nenhamo saka vashandi vangobatana vaa kuti izvezvi nguva yenhamo tisina chokutya yangu yakuti tiratidze kutitumwa kwedu nenzira iyoyi yekuramwa mabasa kuti vati pamwe tingazvike tikabhadharwa mari dzedu tikwanise kuchengeta mhuri dzedu.